Vachitaura pagungano iri raungana pane mahotera Marare, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati zvakavatorera nguva kutenda kuti kune varayiridzi vari kutsigira hurumende yavo.
Ndakanzwa kuti kune maticha ezvidzidzo vakauya vasina mata kuna maticha ezvidzidzo vakavatsigira. Vakaramba mashoko achingouya achiaaipo ndataurira vakuru venyu takambosangana kuti zuva ranhasa mberi kangana handaifunga nezvinogara zvichaudzwa nezvinobva kuchiiteiaaa.
VaMnangagwa vati nekuda kwerutsigiro rwavapiwa nevarayiridzi urwu zuva ranhasi havarikanganwi.
Ngatishure mahurumende asi hurumende anesa kutisonga tizive kuti hakuna imwe nyika kunze kwedu, hakuna umwanovaka nyika ino kunze kwaunokonari kwedemewenewe achikonavo muvakanyika makabatani. Hakuna nyika inovakwati vanodzisana vachikukuzana vachikatira matongo, hakuna kukana mubhaibheri kana nyika zvinovakwati vakabatana vanokuiraaaamunenoaeuo.
Mumwe wevarongi vemusangano uyu vachitungamirira Teachers for Economic Development vaAmon Chocha vati
hazvine kudaro bato revarayiridzi tiri nhungo dzinogara munyika, tiri vanhu vanoteera mumashure memukuru wenyika. Munhu kana uri pamba unosapota baba wako, zvinenge zvataurwa nababa wako ndozvaunoteedzera. Saka vaMnangagwa ndiye baba wedu, saka zvavanotaura zvese tinotsvaya kupinda mazviri kuti upenyu hwedu kusununguka. Ungaite munhu akaita sei anoti akanwa wakaita chakati, kana ukazokumbura chaunokumbira unochiona chinhuvii iwe usirini usingamuteereri. Saka isi tinoteerera vese vaMnangagwa semacitizens emunyika.
Kunyange zvazvo vamwe vamiriri vevarayiridzi nemapato anopikisa vanga vachinyunyuta negungano iri vachiti riri kukanganisawo mazamanisho nekupera kwegore ari kunyorwa muzvikoro, vachiocha vazviramba vachiti
nguva nenguva tinotarisa kuti kana zvinhu zvichiitwa zvinoitwa nenguva yazvo yakafanira. Izvezvizvi vanhu maexams ari kuenderera mberi as usual, masekondary schools ari kunyora makatora kuzvikoro kwedu izvezvizvi unoona kuti vana vari kutonyora maexams, hakuna chikuru chatabva kunyora nekutauya kuno kulonje.
Umwe wevarayiridzi vanga vari pamusangano uyu vaShupikaizi Tsanza vabva kwaMutoko vatiwo vauya nekuda vachiti vanotenderana nezvinangwa zvebandiko revarayiridzi raparurwa iri.
Saka zvinhu zviri kutifadza zvichatibatsira zvakanyanya kuvana, tinenge tichiita basa redu, tinenge tichidzidzisa vana tichivasimudzira zvakare kuti vazive ramangwana ravo nenyika yavo vachinge vari vana vari patriotic.
Gurukota rezvedzidzo yepasi amai Evelyn Lovu vati bazi ravo rinotsigira zvakanyanya varayiridzi ava vavati vanoda pundutso pamwe nekushanda pamwe chete nehurumende mukuvandudza nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.